Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti eyinei misoro yenhau dzanhasi china kurume 3, 2016. Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanowedzera zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nevamwe vavo vakuru muhurumende. Hurumende yeAmerica yopa Zimbabwe mamiriyoni 10 emadhora ekutenga chikafu. Politburo yeZANU-PF yoita musangano muHarare nhasi. Vanachiremba vachiri kutanga mabasa vanoramba kutambira urongwa hwehurumende hwekuti vapinde basa vasina kubayirwa zvitupa kana kuti semacontract workers. Vakaremara vanoti kodzero dzavo hadzisi kuremekedzwa zvikuru pakuvhota. Muchirongwa cheLive Talk Women's Round Table na 8:30 p.m. tiri kutarisa nezvezuva remadzimai reInternational Women's Day. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa909 am, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave kana paFacebook page yedu yeVOA Shona. Vanoda kutumira mashoko neWhatsApp, tumirai panhamba dzinoti +1 202 465 0318.